Maneraka na kamurie Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 11/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemi rendiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rozivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi veZANU-PF pamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwa hondo yerusununguko vachiti vanotarisira kuti raramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vari kunonga svosve nemuromo. Makwikwe 2024 Olympics anopetwa nhasi kuParis kuFrance. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zangano reConcerned Citizens of Zimbabwe razivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Sangano iri rinoti rinourongwa hwekuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno richiratidzira kunyunyuta kwaro pamusoro kwekwarinoti kuenderera mberi kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuburikidza nekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira. Sangano iri rinotiwo ratozivisa mapurisa pamusoro peurongwa hwaro uhu. Kuratidzira uku kuri kurongwa kuitwa zuva richatanga musangano weSADC uyo uchaitwa kwemazuva maviri muHarare, kunyange hazvo vakawanda vari kutarisira kuti kuratidzira uku kunogona kunge kuri kunangana nekuvhiringidza musangano uyu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo vasiri kudayira nharembozha yavo, asi mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vakazivisa veruzhinji kuti vakaisa mapurisa akawanda nyika yose ayo vanoti achange achichengetedza runyararo munguva yezororo remagamba pamwe nemusangano weSADC uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanya ire.
Ichokwadi semacitizens yeZimbabwe tiri kunyika chikuru chati tichitema nacho chekutanga ndechemaunivhesiti zvaita muZimbabwe kusunga kwavapinda kusunga kwavanhuka riga kusunga kwavana chere tiuisa pamusoro pazvo ugaro wemuZimbabwe usinamira zvakanaka nekuti chekutanga chati tichitema nacho kuti makare aketwa vanhu vekumakare vakutonga mhosva sasa tinobva kuzimba rekwani kwakuchema pamusoro penyaya yekuti aiwa mhosva ngaiteerengeni wayo asina mhosva haana mhosva kuti makare vanyatoona kuti aiwa zvavandazvizi hazvina kumira zvakanaka. Chechiu chatichema nezvacho ndechekuti zviri pachena kuti muZimbabwe pfodzi dzeZimbabwe dzinoanira zvakanaka. Fadha Girikura yakataura zviri pachena kuti pfodzi dzinga dzinofanira kugadziriswa. So tange chemuonawo Fadha Girikura. Saka makuya zvekare kumusha kufanira zvakanaka kufanira kugadziriswa. Muri kumborerei. So ndezvidzidzo zvikuru zvizhinji zvatinazvo zvatinoda kuti zvise nyika yese yeZimbabwe.
Mapiwe here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiratidzira?
Haisi nyaya yekupiwa mvumo waJonga, inyaya yekuziviswa mapurisa. Vaziviswa, vaziviswa. So kana vaziviswa mvumo tinaye kare mukosi muZimbabwe tinowanzoziziva isu kuti bumbiro rakanyorwa hakuna ramusoro paro hakuna pamusoro pebumbiro. So kana rakanyorwa kare rikapaswa nenyika yose mvumo takaipiwa apa taakungozivisa pasa kuti aredi wei zvaitibatsirani tipinde mugwagwa tinezvo zvikamutemo zviri peaceful zvaakumapurisa kuti vangoona kuti zvinhu zvaro zvakanaka here. So hatiende kuvazivisa izvi.
Takanzwa mapurisa achitaura kuti vakagadzirira kuranga vachanga vachienderera mberi nekuratidzira vavari kuti varoda kukanganisa musangano weSADC. Hamuoni here chizoisa njodzi vana vezimbabwe vachanga vachipinda mumugwagwa?
Ndiani anenge anyadzisa nyika kana vaenzi vachiuya kuti vana vari kukumbira sekudyawo bata chamhoro wavana? Iye mhu vanenge vafumbura nyika. Kana vadaro vaexpose izvi nemutungamiri wenyika yezimbabwe vacho vamunangako kuti isu tinenge taiwa honai vana vasinga vaenda kumajere, honai hatina chekudya, honai hazvina kumira zvakanaka, votora shamhu votirova votiranga pamberi pavaenzi vari kuuya. Vafumbura nyika yavozvo. Isu kana vadaro vatibvadzai matiretero haasi kudzosera kumashure, anotipa simba rokuenderera mberi kuti tikasimba kuti tizvisunungure.
Avanga vari mutauriri wesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanyaire vari parunare nestudio 7. Asi murongi wemisangano muboka revechidiki mubato rezanu PF vataura ekandishaya vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachakanganisa musangano.
Isu semusangano tinoda runyararo sezvakataurwa nemapurisa edu kuti akachengetera runyararo. Kana kuine munhu anofunga kuti anokwanisa kukanganisa kuitika kwemusangano wenyika dzesadhak uchaitika muno nemhirizhonga, mapurisa akagadzirisa vanhu ivava. Vaenzi vedu vari kuuya ava havasi vanhu vemapato anopikisa, vatongi munyika dzavo. Vanotoziva kuti kana munhu aita umhosva mukono anochasvangwa sezvakataura purezidendi. Saka hakuna dambudziko kana zvirizvo zvavafunga vachifungidzira kuti pamberi pavaenzi aparohwa mwana, pamberi pavaenzi venyika mwana anorohwa.
Vataura ekandishaya vanove murongi wemisangano muboka revechidiki muzanu PF vari parunare muHarare nestudio 7. Vana vezimbabwe mangwana vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akarwira hondo yerusununguko. Vazhinji vevakarwa hondo vachiti havana chavanacho chinoratidza kuzvipira kwavakaita makore makumi mana nemana hondo yapera. Zuva iri riri kucherechedzwawo panguva iyo vanorwira kodzero dzevanhu vari kuchema-chema kuti bandiko revakarwa hondo yerusununguko rave kushandiswa mukushungurudza vanhu mune zvematongerwo enyika. Sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, Ambassador Christopher Muchangwa, vanoti kunyanga hazvo semagamba erusununguko vakagadzirira kucherechedza zuva ravo mangwana vachirangarirawo vamwe vavo vakasara kuhondo, vanofunga kuti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti upenyu hwavo hupunduke. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitarisa zuva remangwana.
Tinoremekedza zvikuru zuva ramagamba ramangwana. Nyika yeZimbabwe kuti izosvika pakusununguka yakadeura ropa rakawanda, zvikuru revana vechidiki vakanga vakuti isu tizokuti tirambe tichitongwa nevapambetsumu vakabva kune dzimwe nyika dzekumadekero hatichadi. Pane vashanu vakaenda kuhondo vechidiki mazuvai wayo kubvira 73 kusvika 79 patakazvisununguka. Savashanu rega rega vakaenda kuhondo tingangoti vaviri ndo vakadzoka vari vapenyu, vamwe vese vakatsakatika muhondo iyi. Saka zuva ramangwana iri tinoripawo hugamo hwakarema hwakakodzera kutongera ugamba hwevana vemuZimbabwe.
Kune vamwe ambasada Mutsvangwa vechidika vaakuti aiwa kana nyika yakanzi yakasunungurwa isungirire painga iri nokuti upenyu hapana zvauri kurakidza kuti hwashanduka. Zvii zvamungavataurirawo?
Vanhu vane nungo vanonetsa nenyanya hadzishaiki. Iye zvino muri kuona nyika yedu yaveneparenji itsva inonzi ZIG inosapotwa negoridhi. Vari kuchera goridhi iyayo vana vadiki vanochera goridhi inopfuura 20 tons pagore rega rega. This is more than 2 to 3 billion US dollars iri kuenda kune vana vechidiki vari kuchera goridhi muZimbabwe. Zvinokoita vamwana vavo idi vane inopewa vane pfungwa dzakadzungurudzwa nekumadekero vanonopewa kuti vanhu vatema vakatonga hapana chinoitika. Hatingabatikana nevanhu vakadaro. Tinobatikana nevavo vanotarisira mangwana rakajeka zvikuru nemafambisirwo ari kuitwa ngezveupfumi zvekubatwa kwemaoko nevamunangagwa kubvira pavakatanga kutonga.
Kwouyawo nyaya imwe ambasada Mutsvangwa yevakarwa hondo, pane vamwe vari kutiwo welfare kana magariro avo upenyu hwavo hausi kunyatsoratidza basa guru ravakaita. Munotiwo
ichokwadi ichocho inonyika zvikuru sechano yemavavheterani kuti mararamiro avo haana kodzero nekugona kurwa kwatakaita kukunda maBritish. Isu ani yekutanga inoti yabudirira kumuzvisa toenda kunotonga toita marombe isiri tahwina dini ani dzese vagumi rese vanenge vahwina ndo vanowana vakaisa muromo wavo pazamhurumende vachiyamo. Izvi hazvina kuitika muZimbabwe. Saka hurumende yekutanga yemusecond republic yakatiregerera, asi tiri kufara kuti hurumende yekusecond republic pave nekutanga kuongorora nyaya iyoyi hongwa zvinhu vekuti vakapatatika. Asi vachiri vapenyu ivavo ndinetsari yekuti zvino zvatavakuvaka mataundi matsva pana manhidzo dzaakuitika sinduru tichawanawo mukana wekupihwa masendi.
Pane vari kutiwo vakarwa hondo yerusununguko vanoshandiswa mune zvematongerwo enyika kumbunyikidza nekutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza veruzhinji. Munotiwo
manyebos unoti vanhu vakabva vai pakati pemakore 2019-2023 vakarega kuenda kuchikoro vachirwira itaivo vazhinji vakasiya shamwari dzavo masango vada kutaura voti vanhu ivava vanhunzi vanombunyikidza vanhu kuti vasavafarire ivo vari vakanotsvaga voti nedhemokirasi yachiyuyu. Kune vanhu vazinenge rimiri nepfungwa dzenyika dzekumadedero dzine godo nenyaya yekuti vana vemuzimbabwe vakavazvambura pahondo yechimirei ndo vanofambisa shoko ravo rekutaura irori. Saka isusu hatinei nevanhu vakarasika mupfungwa.
Vanga vari sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, ambasada Christopher Mutsvangwa vari parunhare muHarare nestudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa azivisa nhasi svondo kuti vanhu vafa mushure mekuondomoka kwevhu panzvimbo inorasirwa marara muKampala, guta guru reUganda, vasvika kugume nevatatu apo vashandi vari kuedza kufukura vangadai vakawirwa netsaona iyi vari kuramba vachienderera mberi nebasa. Zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda mumasvondo adarika, chimwe chidimbu chemarara munzvimbo yoga inorasirwa marara muguta iri chakaondomoka nechishanu usiku, chakaparadza nekufushira dzimba dziri kumucheto kwenzvimbo iyi apo vanhu vakanga vachakarara. Mutauriri wemapurisa vaPatrick Onyango vati vanhu gumi nevana vanunurwa kusvika pari zvino uye vamwe vanogona kunge vachakafushirwa. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship, vasimba rashe nyama dzavo, avo vanonyora mabhuku uye vakatanga sangano rinobatsira vechidiki kutanga mabhizimusi regumi guru. Namuzware Chietsa Mlingwa vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum. Ngatinzwei vanyama dzavo vachitsanangura.
Tadzidza zvakawanda zvinoenderana nemabhindauko emabhizimusi, kuti mabhizimusi anovandudzwa sei, anoshambadzwa sei, uyezve unowana sei mari kana yakawanda kana uchida kuti badza rako rienderere mberi. Mazano marayiranwa, ndasangana nevanhu vakawanda vanobva nzvimbo dzakasiyana-siyana dzeAfrica. Saka vamwe vacho tatoumba ukama, tatoumba ushamwari, tanovimba kuti tichabatana pamabasa atagara tichiita segumi guru kuti basa redu rienderere mberi zvakanaka.
Kuvamwe vechidiki vangada kushuvirawo kuti vapinde muchirongwa chakadai, ungati kudii kwavari?
Vamwe vechidiki vangade kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, ndinovakurudzira chaizvo kuti vatore mukana, mukana wakanaka, mukana unoita kuti basa raunenge uchiita rienderere mberi. Ndovakurudzira kuti vasangane nevamwe vakambopinda muchirongwa ichi, vapiwe mazano ekuti kana vachida kupinda vanoshambisa sei.
Taita zvakare huri kurona muzvare Mlingwa nezvechirongwa ichi.
Iye tanga taka wanda, but ni chikuru shanda wana ndecho kuti pane upenyu after fellowship. Iko zvino takati chito celebrate umwe weku Ghana, anonzi Joel afa kuno wina iye 2024 Young Impact Leader Award. And noraza kuti last year yanga yaka wina ne umwe. And noraza kuti zvatinoenda tichizonoita kuma community zedu tapedza chirongwa ichi ndo zvinozoita kuti munhu urambe uri munhu ari impact for ma communities ako. Kuti upenyu hunotanga panopera fellowship. Saka enda zvidzidza kuti ndichange ndichiramba ndiri in contact ne alumni, ne vanhu vekunoku, ne ma embassies kuitira kuti basa rangu rambe richiendera mberi.
Sister Sao zvimwe zvezvinhu zvisinga wanzo tariswa pawakasvika munomu ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvakakushamisa kana kuti zvawanga usina kutarisira kuti zviriko kuno kana kuti zvinoitwa kuno.
Chikuru ini chandakaona because ndanga ndiri ku presidential precinct. Ndakaona kuti vanhu vatema vatinoti susu maAfricans nema black nema African Americans. History yedu yakabatana zvikuru nokuti pane vanatate guru vedu vakatorwa from different countries kunyanya kuna Ghana nevamwewo kuna Liberia vakatorwa vachiunzwa kunoku kuti vazo panguva yekusabatwa zvakanaka kwevanhu vatema. And tinoona kuti ma challenges acho yanopa ma opportunities as well because zvinoratidza kuti tinogona kubatana tese paku create ma solutions tichishanda pamwe chete kuresolve ma solutions ari muAfrica tichistrengthena nema relations edu yekuno kuku America.
Pane zvakawanda zvamadzidza muri kuno, muri kuona kunge zvichava nyore zvakadii ku zvishandisa madzokera kuZimbabwe.
Ndikona kuti it's going to be quite difficult. Right now we have a SADC summit that is coming and we're seeing kuti our government is clamping down on pro-democracy activists. Recently tikona kuti namatai kwekweza wekuwilid avabatwa pa airport vari kutorwa. Zvinhu zvatinoona kuti as my youth we're trying to lead from a positive aspect. Zvototi tinoshura kuti dai hurumende yedu yagona kuona kuti atiskweza kushoresa zita renyika. We are actually trying to work together navo kuti tisimudzire nyika yedu iratidzikewo pama platforms ari international kuti tiri vanhu vanoremekedza ma human rights. Zvino kana vachionekwa vari vanhu vari kusunga ma students ekuzinaso vachisunga vamwe 78 avo ndo vari kuramba vari mujere hazvizotipe zvidzita rakanaka kunze kwenyika. Saka tiri kuona kuti chero nesuwo pachine dambudziko rokuti vanogona kutitora sevanhu vari kurwisana navo isusu tichingoedza kusimudzira nyika yedu panyaya dzedemocracy, human rights and good governance.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship muzvare Chiedza Mlingwa vari pamwe chete navasimbarashi nyama dzavo. Ndinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Thabo Kanxube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka, iyo zvinotokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Tinokuchingamidzai muchirongwa chechitendero chatinokupai shondo rega rega. Ini ndini Ivan Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namadzimai Message vanonamata vari mukereke yechipostora yeJohani Masowe yechishanu vati ndeyenguo chena. Madzimai tinokukwazisai nekuchingamidzai pachirongwa chanhasi.
Kwazwai mushamarari, kwazwai vateereri.
Madzimai tine nyaya pano. Chakatanga riini chipostora?
Chipostori chakatanga mugore ra1931.
Kupi?
Chakatanga mugore ra1931 chichiuya nemupostori ainzi Mushuri waGandanzara achiziva nezita rekuti Baba Johani aibva kwaRusape. Ndiye akapfekwa nemweya mutsvene kuti atange kereke iyi.
Sei muchinzi nguo chena asi munongopfeka zvichena chete?
Tinonzi nguo chena nekuti tinopfeka zvichena hongu. Uye chinamato ichi chichitanga chichiuya naBaba Johani, izwi rakazoburukira pana Baba Manuel ndivo vakazosanangura kuti tinofanira kupfeka nguo chena tiri vebvudzi pfupi.
Bvudzi pfupi kuramurire musvuu.
Bvudzi pfupi tikureva kuti tinogerwa musoro, hatizoite hedu musvuu asi tinogerwa hedu musoro. achichengete
bora. Saka ipi chipostori chenyu chinosiyana papi nedzimwe postori dzatinonzwa dzakatekeshera munyika?
Johani Masowe chishanu inosiyana nedzimwe postori chekutanga mapfekero sekutaura kwanambuita isinopfeka zvichena uye chinamato chedu chinotanga icho musi wezuva rechina yatinoti Jestens ndopa inotangira nemuzuva rechina nenguva dzenhatu ichinoperera nemuzuva rechishanu nenguva zvakare dzenhatu ndopa tinopedza Jestens yedu ndo mazuva atinonamata china nechishanu asi mamwe mapostori anonamata nemuzuva resabata vamwe vanonamata nezuva resvondo
tinonzwa vamwe vachiti kumapostori uko hakuendwi kuchipatara kunorodzwa vana vadiki kunorodzwa vakadzi vakawanda imi kwenyu zvinofambiswawo sei
kujohani masowe chishanu hatirambidzi vanhu kuenda kuchipatara asi tinofamba zvakare nezunzi mumweni unogona kunge uchirwara nezvenyika kana kuti zvedenga zvinova nekupakusiyana muzwi mudzimurera tondokutsanangura kana pane muteuro waunokwanisa kuitirwa wekuti upore unoitirwa muteuro asi kuchipatara hatikurambidzi kuti uende uye hatirodzi vana vadiki kujohani masowe chishanu hatina mutemo wakadaro
popa madzimai apa murume mumwe chete anobvumidzwa kuita madzimai mangani
murume mumwe mukadzi mumwe ndo mutemo wedu watinofamba nawo kujohani masowe
mitemo yamunotaura munoiwana kupi tinonzwa kuti hamuverengi bhaibheri
hongu hativerengi bhaibheri asi mitemo ine gumi tinongofamba nayo nekuti tiri kufamba tine maprofita tiri kufamba tiri mumweya tichifamba tichiteerera izwi mudzimu unoera ndiwo mweya mutsvene sekufamba kwakaita vazuru vakafambawo nemweya mutsvene zvakazvinge zvonyorwa nemaprofita mumabhaibheri rinodai kuverengwa nevapenyu saka tinofamba tichinzwa izwi mudzimu unoera kutaura kwawo zviri kuitika zvichaitika nezvakamboitika saka tinofamba tichiziva hatifambe tiri murima
panyama apa ndonzwa vamwe vachiti nyama haidyiwi here kana kuti vamwe vanoti nguruve chete here pakamira sei apa
isu tinofamba tichitevera mitemo tine mitemo yedu yechipostori yatinodai kutevera yejohani masowe chishanu hanengati yechipostori nekuti mamwe mapostori handizive mitemo yavo hongu nguruva hatidyi hatidyi mhuka dzisingadzei kana dziri hove hatidyi hove zvakare dzisingapari ndiwo mitemo yedu
dai tiine nguva yakawanda tichatsvaga rimwe zuva zvakare mangwana mupamba umu hamuchazombodzokazve pamwe vamwe vachaita mubvunzo pamwe vamwe vachaita zvekutaurawo pahurukuro iyi asi hatingakuregei muchienda tambopuwa nayi tiisiyire ivo vateereri shoko rimwe chete ramungavasiyirewo nhasi
zvandingasiyire vateereri mukati mezuva ranhasi ndechekuti mwari rudo chinhu chakakosha uye mazuva ekuguma kwenyika auya nekunosvedera osaka muchiona pasi radai kupinduka dai tiri vamwe dai tanamata tanamatisa tatsvaga izwi nguva ichiripo chikuru kudzidzisana kunamata tidzidzisana tiri murudo areruye
tinokutendai madzimai mesineji aiwa mazvinzwira vateereri togumira pano kwanhasi ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi ndokupai zvakare chimwe svondo rinouya nemusi wesvondo anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
aiva tinotenda zvikuru Evans tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa sezvavimbiswa naEvans teererai zvakare svondo rinouya apo achakupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo tombotarisa mamiriro akaita mutambo kana kuti makwikwi e2024 Olympics ari kufrance uko ari kunzi ari kupetwa nhasi nhasi America ndo iri pamusoro nemamenduru anokwana kuita 126 pa126 pane 40 kana kuti makumi mana egoridhe ichiteverwawo nechina ine makumi mana menduru dzegoridhe ne91 menduru dzose dzayawana iyo France inowe iri kuhosta kana kuti iri kunge iriyo ine makwikwa aya munyika mayo ine menduru dzegoridhe 10 ne6 kuchiti menduru dzose dzayakawana mumakwikwa aya dzichiita 64 totarisawo zviri kutevera kumakwikwi iwayo Olympics chikwata chezimbabwe chevamhanyi vakaremara kana kuti Paralympics chinoti chiri kupiwa manyukunyuku nevamhanyi vakamirira nyika kumaolympics egore rino vanoti tapiwa makarau namakanaka charamba apo chiri kuenda huko France kuna kukwidza makundano ya 2024 Paralympics ari kutanga musi wa 28 mwedzi uno. Michael Kariati anotiudza kuti zvakamira sei.
Muraridzi wevamhanyi ava Elliot Mujaji anoti ari kuudza chikwata chake kuti chinofarira kutevera tsoka dzacharamba namakarau avo vakaita mukurumbira mushure mekunge vapinda mufinary yemujaho we 200 meters kuma Olympic Games ayo ari kupera manheru ano muParis, France.
Swana medu varikuenda kunokukwidzawo tinoda kuti tingovapa encouragement yekuti vaite zvakanaka.
Makarau nacharamba vakatsimudzira zita renyika pamwe nemazita avo apo vakaita vamwe vamhanyi vasere vakapinda mufinary yemujaho uyu izvo zvakafadza nyika yese. Kunyange hazvo vasina kuzowana menduro nengo ye National Athletics Association of Zimbabwe vaPatson Mderedzi vanoti vamhanyi ava vakasimudza mureza wenyika nepavakasvika apa.
Vakomana vedu charamba namakarau internationally vakatiisa pamepu senyika. Aiwa zvinofadza chose. Isuosa Association yenaz National Athletics Association of Zimbabwe tinonzwa kufara pamwe nevanhu vose munyika yedu yeZimbabwe nezvakaitwa nevakomana vaviri ava.
Mujaji anoti vamhanyi vake tinotenda bango nakuda kwache chigwedere avo vachamhanya 100 meters vari kutarisirawo kusvika mufinary uyezve gadziriro iri kuenderera mberi.
Best vari kutrena havo zvakanaka vari mugood shape. Competition isusu tiri kuenda kunokompita hatisi kuenda kunowedzera manumbers.
Muderedzi anoti Zimbabwe haifaniri kudzokera shure asi kudarika pakasvikwa nacharamba namakarau mune ramangwana rayo.
Hatisafaniri kudzokera kana kuti kucheuka shure asi kuramba takatarisa mberi kuti tidarike zvaitwa apa. Haisi nyore kusvika apa.
Asi Mujaji anoti jaramba namakarau vakasimudzira unyanzvi hwavo vari kuAmerica uko kune zvikwanisiro. Achiti iye Zimbabwe haina zvekushandisa nedzinhandare zvakakodzera izvo zvinofanira kugadziriswa. Chikwata cheZimbabwe chiri kusimuka musi wa 23 Nyamavhuvhu kuenda kumakundano eParalympic Games ayo anozopera musi wa 8 Gunyana. Nasi mumhanyi weZimbabwe wenzendo refu kana kuti marathon Rutendo Nyahora agumira munzira murwendo rwake asi nezuro Isaac Mpofu akapedza ari pachinzvimbo chegumi nepfumbamwe makundano mamwe chetewo. Totarisa mutambo wenhabvu. Manika Diamonds 0, Herent House 0, Wange 0, Chegutu Pirates 0, Highlanders 1, Ngezi Platinum Stars 1. Pari zvino zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 45 points, Simba Bora 44 points, Ngezi Platinum Stars 39 points, Highlanders 38 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvungu yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rinozivisa nezvourongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno, zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi vezanupf pamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu, hurumende ichiti ine umbowo kuti vanopikisa nevemasangano akazvimirira vari kuronga kukanganisa musangano uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwawo nderusununguko vachiti vanotarisira kuti raramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vasina chinoratidza kuzvipira kwavakaita. makwikwe 2024 Olympics anopetwa nasi kuParis kuFrance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Sandikile Musanga.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisogo, siyala mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-11 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eConcerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa incwadi iwazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela eCaroline mhlaka 17 kuyonale inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni.
It is a constitutional requirement that you notify the police. There is no section whatsoever that stipulates the police must respond to us replying us. If they have letter, they not cash. We don't mind the police approving it or disapproving. We are going ahead.
Ayaqhubeka amalungiselelo ombuthano wokunanza inkosi uMzilikazi mhlaka 7 ngenyanga ezayo.
Siyemhlatsazela lonyaka. Kuyabe kukuhle kakhulu angabi khona oshodayo. Izikunyenge izinto zingasihambeli kuhle njengesizwe. Yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane.
Zonke lezi ndawo indaba kanye lempumela yemidlalo liziyalandela kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eConcerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa incwadi iwazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela iCaroline mhlaka 17 kuyonale inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni. Incwadi yelotshwe inhlanganiso le ihlela ukuthi ukutshengisela lokho kuzaqhutshwa njani, labantu behlangane ngaphi lapho kuza kuba lezimota ezizabathwala njalo abangenelisiyo ukuziqoqela ezabo bakateleso. Ilanga lokutshengisela leli liqondana lomhlangano weSADC Summit oyiwo olungiselelwa elizweni lapho eleZimbabwe likhangele ukuthatha intambo zokukhokhela lumanyano. Kwabotshwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga kaNhlangula labanye abe-CCC kumaviki adluleyo labalwela ilungelo loluntu okubikwa bacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela. Iningi lilokhu livalelwe emajele njalo lincitshwa imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso yebail. Umnumzana Wilson Makanyayire, isikhulumeli senhlanganiso yeConcerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West, uthi lilungelo labo elokutshengisela lanxa emapholisa engabe enqabela. Sizweni amazwi akhe ngesiNgisi.
We are not afraid of anything at any rate. In actual fact, that is giving us courage. That is giving us a momentum to pick up our courage. This is a free Zimbabwe, which our fathers fought for. And one thing that we fought for is freedom of expression, freedom of assembly. And there is no any other power that is needed to bring us on that one. It is a constitutional matter. It is a right, and no one will take away our rights. What I know is that letter is for Ringe Karoi. I don't know whether it is taking place in other districts, but I'll be very glad and happy if it is.
is the reason why. This is not about the political party. It is about concern in Zimbabwe. Anyone concerned, irrespective of affiliation, anyone who is concerned about the abuses taking place in Zimbabwe is free to join. Either the person is from ZANU-PF, ZANU-Ndonga, ZANU-Ndawe, whatever the case it might be. But we are always going to unite as Zimbabwe and concerned Zimbabwe and express our constitutional rights. It is a constitutional requirement that you notify the public. There is no section whatsoever that stipulates the police must respond to us, replying us. They will have later. They cannot cash. We don't mind the police approving or disapproving. We are going ahead.
Lo mnumzana Wilson Makanyai reyisikhulumeli senhlanganiso ye Concerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West obekhuluma ecingweni le Studio 7 ukuhlaziya lolu daba kanye lamalungelo ombuthano weSADC sixoxa lo mnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecobungula izombusazwe
inhlangano lena laba bantu abazibiza ngokuba ngama Concerned Citizens ngicabanga ukuthi ngokomthetho wezwe kuyabavumela ukuthi batshengisele kulumhlangano ozoba khona kuSADC. Njalo uma bebafaka isicelo emapholiseni kuyikulandela umthetho wezwe kuqonde konke lokho. Kodwa ukuthi uNangagwa nokazembe kazembe bethi kuza abantu bemzini. Uma kade kungabantu bemzini bevakatshela abantu beZimbabwe kuhle phela ukuthi abantu beZimbabwe behlangabeza abantu bemzini akukho kubi ngalokho indlela abantu beZimbabwe abakhethe ukuhlangabeza ngayo abantu bemzini kodwa ke esiza kubona kusenzakala ngoba vele lapha phansi emadrobheni la kumakhaya amanye sekufakiwe amasotsha sekufakiwe abantu abazokwesabisa ukuthi abantu besabe ngisho ukuphuma ezindlini esikwaziyo ngezano PF ukuthi kwesinye isikhathi abantu bona laba esibabona begqoka ama uniform amaphoyisa amasotsha kusuka kungebona mapholisa abanye kusuka kungebona amasotsha ngabantu babo ababagqokisele zompahla zamapholisa ukuthi bezokwethusela abantu yilokho kuzokwenzakala kodwa ngiyacabanga ukuthi abantu beZimbabwe sesifike isikhathi ukuthi sikwazi ukuthi izano ayisozi isiphe umbuso eplatini njengokudla kufanele sisukume silwe silwele okulungileyo silelwe ukubuswa ngcono ngoba uma izano isithi ebantwini beZimbabwe imele intando yenene isicelo esifana nalesi isicelo vele esisuka ebantwini okufanele sihlonishwe okufanele ukuthi ngakade kunguhulumeni wabantu bekwazi ukubahlonipha abantu kodwa esikwaziyo njalo sokumele sikwazi ukuthi izano ayisoze isinikeze umbuso mahlayana utshintsho luza ngendlela eziningi singathi thina sifuna utshintsho kodwa siphinde sesaba ukuphalala kwegazi futhi siyabe singakafiki ekuthenini siyalufuna lolo tshintsho siyaba sisaxoxa siyabe sisadlala kodwa nxa ngabe kuyukuthi sifuna utshintsho ezweni lakithi kufanele sisukume sibhekane nayo inyathi siyibambe ngempondo uma singakwenzanga lokho akusoze kwenzeke lutho iqiniso nje ukuthi dadewethu vele abantu bazobe betshaliwe ezitradeni kuphi la kuphi ukuthi bethusela abantu ukuze phela izivakathi zikaMnangagwa nokazembe kazembe zingaphazanyiswa
sikhulume labo abeConcerned Citizens of Zimbabwe bathi bona nganxa bengaphiwanga imvumo balelungelo lokuthi batshengisele ngoba kukhona kusekelo sombuso njalo bazaqhubeka benze njalo
into kumele siyazi singabantu beZimbabwe lo mhlangano somhlangano wezano PF asomhlangano weruling party asomhlangano wabantu beZimbabwe umhlangano weregion kuhlangene amazwe eSADC angu 13 lawa mazwe angahlangana noma yilithi lizwe kuvumakele ukuthi abantu uma befuna ukuya demonstrate ukuyakhuluma lama leaders wabo ku region baye bayekhuluma nama leaders wabo
lo mnumzana Senzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa so kusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano weSADC njalo umnumzana Kazembe Kazembe umphathi ntambo obona ngokwenzakala ekhaya ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela waphinda wathi kusobala ukuthi kulabantu abathunywa ngamazwi aphetsheya ukuthi bezophazamisa ukuthula
Direct from Washington,
Uhulumende uthi uselungiselele ukunanza ilanga lamaqhawe alwela ilizwe iHeroes Day kusasa emkhosini ozaqhutshwa eHarare nakuzigaba zonke zelizwe lapho okuzabalwa khona umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umongameli Mnangagwa ubikwa ikhuthaza ukuthi abantu baziphathe kuhle ukwenzela ukuthi izethekeli eziza kuba zikhona emhlanganweni weSATA kuyena le inyanga zamukelwe kuhle elizweni. Usikomitsho wamapholisa umnumzana Godwin Matanga usanda ukuthi kulungile ukuthi amapholisa asegcwele ezitaladini ukwenzela ukuthi bevikele ilizwe njalo belungiselele ilanga leHeroes Day lona elilandulela ele Defense Forces Day elokunanza imisebenzi yamabutho. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Paul Kagame weRwanda ugcotshiwe lamhla elizweni lakhe ukuthi aqhubeke ebusa okweminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli ngenyanga edluleyo. Osokwengezelele umbuso wakhe kulelo lizwe ofika phose amachumi lanhlanu, amachumi amabili lanhlanu, kubika abezindaba be-AP. Wanqoba ngemva kokuvimbela abanye ababephikisana laye abayisishiyagalombili ukuthi bencintise. So kubhubhe abantu abalichumi lantathu eKampala eUganda kulandela ukutshelelwa kwabo edakeni oluhlangene lezibi ngesonto ngemva kokuna kwezulu. Abantu abalichumi lane bahlengiwe njalo kwesatshelwa ukuthi abanye balokhe begqetshwe izibi lezi ku-landslide, kubika abezindaba abe-Reuters. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaThabo Kancube esethulela ukuphathelane labatsha.
Alamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhla sikoxa labatsha akade besemelika befunda okuchiyeneyo emakolitshini yemfundo yaphezulu phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Omunye wabo unkosazana Chiedza Mlingwa uthi uhlelo lolu lumkhuthaze ukusebenzela ndawonye labanye.
Na into esengibone lusasiza kakhulu yindaba yokuthi ama-networks, network building, aqakathekile sibili empilweni. Ngoba kwezinye izikhathi uyabucabanga ukuthi nguwe wedwa oyenza umsebenzi ofana nalowo owenzayo, and then bese kubuya uhlelo olufana nalolu oluletha lapha, and then you realize ukuthi you are a whole network of ama-young African leaders across the continent who are also fighting for human rights, democracy and good governance. So ukuhlangana labantu bona labo, li-exchange ama-ideas kuyasiza ngempela.
Ubona ngani usuka lapha yiziphi ezinzinto ongafuna ukuthi uyezisebenzisa emsebenzini wakho kumbe ongazi implementa nxa sikhangela ukufundilela?
Kuningi kakhulu. Ngibona ngani mhlambe into engaqala ngayo yikuthi kumele you must lean on your strengths. So as a leader, nxa ungumuntu ofuna ukuleader in any kind of sphere, lean on your strengths, maximize on ama strengths akho ukuthi u-maximize as well i-impact yakho.
Omunye njalo obekulolu hlelo unkosazana Victoria Gazi ukhuthaza abanye abatsha ukuthi bangene kunhlelo ezifana lalolu.
Mina ngabakhuthaza ukuthi bengaboyesabela khatshana, abazame labo uku-applya bengayesabeli khatshana. Xa befuna ukuncediswa sikhona, sibaningi abantu esesandlula kiyo iprogram le, ababuye sibancedise ukuthi kubhalwa njani, belungiselele ukubuza imibuzo yangkhona elandelayo. And lokuthi bengesabi, actually yiyo main takeaway yami ukuthi bengesabeli khatshana, bengabone ngani hayi mina ngikho good enough, bangcono kuyale bezamisa.
Ubona sengathi uhlelo lolu kumbe okufundileyo kuza kuphathisa ukuthi wenelise ukuthi uthuthukise umsebenzi okuwenza?
kakhulu mina ngilama business ami but okunye futhi engikwenza ukuthi ngiyakhuluma kakhulu labantwana basesikolo ikakhulu euniversity and then kwezinye isikhathi labantwana base high school and kulezi nto ezinenye izifundileyo even lama opportunities even ukuthi bezofunda ngapha konke khona okwenza ngizakwanisa ukuhamba ngiyebafundisa ngiyebatshela lami engufundileyo and futhi la kuma business lami sengizaba ngumphathi ongcono kula before ngibuya la.
Umnumzana Njabulo Sandawana ngomunye wabatsha laba uqala ngokuchaza izinto akade engazikhangelelanga.
Ukutshisa ngimangele ukuthi e-America kuyatshisa njengalokhu ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngivele eZimbabwe e-Afrika ngizakujayela ukutshisa but ukutshisa kwalaba kungimangazile kakhulu and lo kudla kwakhona akujayele.
So veli sidlani manje i-6 weeks le zonke lezi njengoba usithi ukudla lokhu hhayi kuyalini
hhayi ngizipheyele i-beans zami le rice into engizijayeleyo kodwa bengisithi ngingahamba ngiyathenga ngithenga izinto engizaziyo ngakuyi-drink ngithenga i-sprite ngakuphela ama-chips into engizaziyo ngoba kwelinye ilanga ngahamba kwenye i-restaurant sathenga ukudla ngayehlule ukudla ngabhatala bani ngayehlule ukudla ukudla engakuthengayo ngoba ukudla wakhona hhayi kwakungajayeleka.
Yikuyini owakuthakazelela ukwedlula konke owakubonayo lapha?
Ngingakafiki lapha ngakhonektha lo munye umuntu othiwa ngu-Martin Jones ule studio e-Austin eshoot amafilimu and yaba yi-experience enhle kakhulu ngoba wangi-introducer kwabanye abantu asebenza layo wanginika i-tour ye-studio lapho wakushutha khona i-remake ekuthiwa yi-Walker Texas Ranger. So ukuba kuset yena leyo lokubona ama-actor kwakuyi-highlight ye-experience yami.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa labatsha abakade besemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship onkosazana Chiedza Mlingwa lo Victoria Gazi nomnumzana Njabulo Sandawana. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngicabakanuke.
Siyabonga Thaboka. Okwamanje sengilitshaya ezandleni zikaGibbs Dube.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina masiko
wethu,
sigcina masiko
wethu. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lomnumzana Bronwyn Khumalo ngodaba lomgubho wenkosi uMzilikazi. Siyawazi ukuthi ke sokuseduze kakhulu baba Khumalo, siyakwamukela kuhlelo lwakho.
Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Ye, akusitshela ukuthi kwenzakalani, kunini umgubho omkhulu lo?
Bakithi lonyaka, hayi lonyaka khona kuzoba phambili. Lonyaka singe-7 September siyahlangana eMhlahlandlela, hlangana koBulawayo City Hall ngo-8:30. Bese siphuma ke siye eMhlahlandlela. Lusuku lokukhumbula inkosi yakithi uMzilikazi. UMzilikazi bakwethu into ayenzayo yiyo esizigqaja ngayo ukuhlanganisa izizwe zibe yisizwe esisodwa umthwakazi. Siyathanda ukuthi amatonga asethe azabe khona, abakithi abesivendeni bathe bazabe bekhona, abakithi esikhalangeni bazabe bekhona, beza namatshitshi avele empoweni esikhona le Plumtree esize eMhlahlandlela. Abesitshanganeni emaetshiredzi bathi bazabo bekhona. Sisaxhumana nalaba abasesuthwini ngasingaqedi kodwa bakithi lonyaka hayi alonyaka ixuku lakhona liyabe libulala inyoka. Kuyabe kusesabeka wonke umuntu khona. Siyakhuthaza ke wonke umuntu koBulawayo sikhize indlu siye eMhlahlandlela lonyaka. Kuyabe kukuhle kakhulu, angabi khona oshodayo.
Ye, akubatshela abantu ukuthi indawo kumele babe khona endaweni le.
Into ekhona msakazi ukuthi zinenge izinto ezingasihambeli kuhle njengesizwe. Yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane. Bathi intandane zihlanganyela ingqondo lentete. Izinenge izinto ezingasihambeli kahle njengomthwakazi. Yikho ukuxoxana kubaluleke kakhulu kakhulu ukuthi sihlangane bese siyakwazi ukuthi silwisane lezinto lezi ezisihlukumezayo.
Yes, ngathi ezinye zangkhona iziphi?
Impilo nje ayisafani msakazi. Impi indlala, ubuntu bethu sesilahlekelwe ubuntu bethu amatshwala labo ntshengu asebengene abantwaneni sizama ukuthi ngokuhlangana sifundisane ukuthi sikwazi ukuphila njengalokhu sasikuphila kudala lo moya lo mthembo wokuthi umuntu lo muntu usefuna ukuthi yena aziphilele nxa into zilunge kimi akulandaba umakhelwane uyalamba kumbe kwenze njani i-selfishness sifuna ukuthi into lezo zisuke sibuyele kulokho abadala ababekwenza ukuthi akekho umuntu olala engadlanga akula mntwana olala esitradeni abantu bayanakekelana so sifuna nje ukuthi kube le mfundiso asihlanganeni sifundisane ukuthi kumele sinakekelane
ye kodwa ubona zana abantu bakulandela khonokho yini njengoba siyabona ukuthi kudala kwaqhasa ukwenziwa lokho kuhamba njani khona
Mthembo siyakulwisa khona la egoli sihlezi nje sihleli singekho ekhaya siyazama bese sihlangene nabafundisi ukuthi bafundise yini into elingayenza sifuna abantu baqoqeke Mthembo abantu futhi bangakhohlwa ukuthi bangobani akukhathalekile bakuliphi ilizwe ungaba se-UK ungaba use-Ireland ungaba se-USA Canada Australia kumele uzazi ukuthi ungubani sibe ngumthwakazi onakekelanayo umthwakazi ozihlupha ngokuthuthuka kwendawo zakibo ngoba sikude sesikhose ekhaya
ye khuluma lapha ngamafishane sibe
namafishane bakwethu okunye sithanda ukukubika ukuthi mhlaka 17 August lapha eSouth Africa siyahamba siyekwenza isikhumbuzo esempi eyenziwa phakathi kwabokhokho bethu lamabhunu ama-Afrikana eMuserha basicelile ama-Afrikana ukuthi ake sihambe siyefika kuleyo ndawo leyo kuyindlela yokukhumbula inhambe ezahanjwa ngoba bamkhulu baze bayefika kuleyo likamthwakazi so kubalulekile lalokhu ukuthi izehlakalo kumbe izimpi ezalwa ngokhokho bethu sizikhumbule 17 August ke siyakhona eMuserha eNorth West South Africa ukukhumbula lokho kodwa bakithi okuphezu kwakho konke indlela iyemhlahlandlela mhlaka 7 September 2024 angabi khona osalayo siyabonga kakhulu umsakazi
siyabonga kakhulu ke lo ngubaba uBoldman Khumalo besixoxa laye ekhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa kulumeli senkosi yakhethwa ngumdeni wakhumalo uvulelani lobhemula sibonge kakhulu khumalo ungadeni wasasawa
ngiyabongela mthembo kakhulu
siyawagcina amasiko wakhe elamanyama bayawagcina amasiko
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington
Siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo namhlanje silomfundisi usenisibanda
ngizafuna sikhangele abaseRoma chapter 1 verse 17 ithi yona ngoba ukulunga kukaNkulunkulu wambula kilo uqala ngokukholwa kuphele ngokukholwa njengoba kulotshiwe ukuba olungileyo uzokuphila ngokukholwa ngakho namhlanje ngifuna ukuba sikhangele lowo mutsho othi wona olungileyo uzokuphila ngokukholwa ngibona kuphuma impawu ezintathu lapho eyokuqala nxa siyikhangela ngoba lowo mutsho waqalisa kuHabhakhukhu uvelela kuHabhakhukhu chapter 2 verse 4 siyananzelela ukuba njalo kuNew Testament lowo mutsho ukhulunywa ngawo uPawulu uyakhuluma ngawo kwabaseRoma chapter 1 verse 17 leyinceda ukuyibala njalo ke kumaHebheru chapter 10 verse 38 uyaphuma njalo kumlobo wabhala kwamaHebheru njalo uPawulu kumaGalatians chapter 3 verse 11 uyawutha njalo uyawukhuluma lowo mbhalo uyawuloba siyananzelela ukuba ke abalungileyo bayophila ngokholo nxa sikukhangela ngempawu zazo ezintathu ezehlukeneyo okokuqala siyananzelela ukuthi kungabe kugcizelelwa ukholo lona ngokwalizwa kambe vele lona ukholo kuyini nxa kuthiwa abalungileyo bazophila ngokholo siyakwazi kuloku kholo olokukholwa yena uNkulunkulu ube uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona lukholo luqakathekile lapho esiqalisa khona ngoba bakhona abantu abangakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhona ikudavida waloba wathi isiwula sithabula uNkulunkulu so bakhona abantu abayiziwula abathi bona akula uNkulunkulu ngakho ukholo
ukholo lokuqala okumele ube nalo ukukholo ukuba uNkulunkulu ukhona usuyenze njalo kuyisigaba abaningi engxenye abandlalele abakiso abanengcebelweni ukuthi hawu uNkulunkulu kakho manje uDavid uthi umuntu othi uNkulunkulu kakho uyisiwula ngoba ungakhangela isibhakabhaka amayezi ukhangela umhlaba umbe wena uzikhanyele wena ngokwakho uzabona ukuthi awuzange uphonge ukwenza nje uma zivelela kulo muntu owakudalayo lo mhlaba uzange wenza uma zivelela wadalwa ngomunye umuntu lowo muntu nguNkulunkulu endulo okhokho bethu bengezwa ivangeli babekwazi kodwa ukuthi ukhona uNkulunkulu but bengakwazi ukuthi bemfinyelele njani bazama indlela ezehlukeneyo uPawulu uyakhuluma ukuba uNkulunkulu uyakwazi khonokho njalo uzakutshaya ndiva lokho kodwa akathesti ngenxa yokuthi sonke sesile sambulelo sokuba kumele size kuye ngoKristu Jesu sokumele senze ngaleyo ndlela ngakho ukholo ukukholwa okokuqala ukuthi uNkulunkulu khona okwesibili yikukholwa uNkulunkulu kutho ukuthi lapho kumele ukholwe ilizwi likaNkulunkulu ukuba yonke into uNkulunkulu ayithembisayo ayitshoyo ezwini lakhe iliqiniso njalo iyenzakala khonokho yikho kufuna kusuka nzima yikho kuthiwana abalungileyo bayophila ngokholo sokutho ukuthi lapha ukholo yikuthi impilo yakho uyiphila uthembe uNkulunkulu uyiphila ukwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona uyiphila ukuba ukwazi ukuthi yonke imithwalo layo uNkulunkulu uyakwazi ukuyethula uyiphila ukwazi ukuba njalo awuphileli lapha kuphela emhlabeni kodwa uphilela ukuba uyedlule ngumhambi uya ezulwini lapho kule dolobha elihle elingapheliyo lapho kulezinto ezingapheliyo khona lapho kule golide elingapheliyo kumele ukholwe kuNkulunkulu njalo ukholwe ukuba uJesu elengesiphambanini wabhadala yonke into kumele ibhadale kuNkulunkulu wachitha igazi lakhe lachithe igazi likaJesu lasibhadalela yonke into ukubona kwethu konke kwakhitshwa nguNkulunkulu ngakho namhlanje ufuna uze kuNkulunkulu ngokholo ungabulalele namhlanje intshumayelo yami ubungumuntu obuzitsala ubungumuntu ozibona ungancedi lutho kodwa kumbe kwasi namhlanje uJesu uyakuthanda wabhadala imbadalo efunakalayo wayiphelelisa ngakho namhlanje kumele uze kuyiJesu kulokholo njalo uvule inhliziyo yakho ukuthi Jesu ngena phakathi kwenhliziyo yami ube yinkosi nomsindisi umthethelele zonke izono zami asithandazeni baba igama likaJesu letha abantu abakho abavula inhliziyo bafuna ukuthethelelwa nguwe bafuna ukususwa izono nguwe Jesu ngena enhliziyweni zabo ubasindise ubakhulule esonweni ngegama likaJesu amen inkosi likuzise hlangane njalo ngamaviki la amanye alandelayo
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili inkomo
Imidlalo emkhulu yama Olympic Games yalonyaka iqhutshelwa kwele France ivalwa lamhla eParis ngo 9 o'clock ntambama. Intatheliza indaba eStudio 7 uEzra Chisasibanda usethulela okunengi ngalimdlalo langempumela yemidlalo yenguqu. Kuliviki uzaxoxa njalo lo mdlali owake waba lodumo edlalela iHighlanders uGift Lunga Junior.
Abadabuka eZimbabwe abayisikhombisa bancindisa emidlalweni le egoqela ukugijima, ukubhukutsha lokweqa. Kulaba ke abayisikhombisa kulababili kuphela ababalisa uMakana Kaishe Taramba noTapiwana Shemakarau abadlala ngconywana bangena kumafinals. Lapha banqotshwe isizalwane seBotswana uLetsile Teboko ekugijimeni 200 meters. Le midlalo yama-Olympics yalonyaka bathi bimihle okwamagama. Sikhangele impumelelo emidlalo enguqu yeCastle Premier Soccer League Match Day 23 edlalwe kulimpela sonto. Izolo eBafokeng Stadium Tanamos 1 Simba Bora 1, FC Platinum 3 Arsenal Movers 1, Kariba 0 Caps United 1, Green Fuel 0 Chicken Inn 0, Bulawayo Chiefs 1 Beta Minerals 0, Yata 1 Tel 1 3. Namhlanje Highlanders 1 Ngezi Platinum 1 eBafokeng Stadium. Wange 0, Checkered Pirates 0, Marika Diamond 0, Herentals 0. Kusanjalo namhla sixoxa lomdlalo wenguqu owayelithela kakhulu emambuleni edlala iqembu leHighlanders iBhoso. UGift Lunga Senior yena udabuka koBulawayo.
Mina ngizelwe ngo-1972. Ngakhulela eMakhokhoba ngafunda eLotshe Primary School yaseMakhokhoba. Secondary ngafunda eSobukazi Secondary School.
Ulunga uqale ukudlala ibhola semncane. Kungani bembiza senior?
Bora ngaqalisa ukudlala ngisafunda eprimary. Ngaqalisa ngisadlalela i-team okuthiwa yinhlangene yakhotshwa ngumalumi wami uJoakim Lunga. Ngasuka lapha ngathathwa ngu-Ali Papa ngadlalela ama juniors be Highlanders. From there ngagraduate ngaku first team sikhotshwa nguRoy Pareto uGift Lungu wayevela kuma juniors so sase sidlala sonke ku first team ya Highlanders sikhotshwa uMadinda. So kwase kufanele ukuthi kube kuyehlukaniswe ukuthi kukhanye phela ukuthi omkhulu okade vele edlala nguphi obuye ekhathesi nguphi. So that's why I got the name ukuthi Gift Lunga Senior.
Ngesikhathi edlala iBosso Gift Lunga leqembu lakhe bathatha intezo eziningi ngoba igedi elibona
ngawina Independence Cup, Netbro, Zifa Cup, amaningi kakhulu, maningi kakhulu, Africa Cup, Heroes, wonke la sawawina. I can still remember ngo 94 ngaba i top goal scorer ngahlohla 29 goals.
Thola ndeli beqembu le Highlanders abaningi bakhala ngokuthi abake badlalela iqembu ababona ngale besebenzela iBosso.
Now we cannot all coach i team A1 sibaningi, but yena lo yabe khona fakiwe chance yakhe. Ngiyafisa sibili lami ngeke ngakocha before ngilometen, but ngiyafisa sibili ukuthi ngicoach after ngingatholi i-CAF A.
Abadlali bakulezi nsuku sebethatha izidakamizwa njalo abasadlali kahle Lunga.
Just too much indaba zama-drugs. Abafana babulawa ngama-drugs. Yes. Angikwazi ukuthi singathola njani uncedo ukuthi sifikise ilizwi lokuthi they must do away with ama-drugs abafana laba. Sile talent sibili ezwayo, but ama-drugs ababisele emuva.
Zimanapho ezemidlalo kulifiki. Ngimena 27, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Ezra, olivalelisayo imi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.